Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 26, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kwasara mazuva gumi kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wechipiri mbudzi 5. Musangano weZANU PF wepagore wapera nhasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Hurumende inoti rwendo runo yakavandudza chirongwa chepfumvudza chekupa vagare vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi kwasara mazuva gumi kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wa 5 mbudzi. Mapato makuru maviri eDemocratic Party neRepublican Party ave kuita chipata-pata kupendera urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo iyi. Vari kukwikwidzana zvine mutsindo ndevaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika pari zvino amai Kamala Harris. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti hapana kujeka kuti ari kufarirwa nevanhu kukunda mumwe ndiani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDevry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona sokuti ndichitarisa mai Kamala Harris novari kuvabetsera vanosanganisira vamwe vanozikamwa chaizvo vomumaRepublican Party vakaita sana mai Liz Cheney, mwana weformer vice president weAmerica kuna vaBush, vaCheney, vaDick Cheney. Uri kufamba kana kuti wakatombofamba naamai Harris achikambena kukambenera kuti aiwa musavhotera munhu wokupati kwangu vaTrump, voterai amai Kamala Harris nokuti vaTrump vakati vakati. Zvinobva zvaratidza sokuti zvichandorerekera kuna amai Harris nokuti handisati ndavona muDemocrat unenge achibatsira vaTrump, kana kuti zvekare handisati ndavona vamwe vakuru vakuru vomupati yamaRepublican vakaita samafomer president vari kubatsira vaTrump kukambena.
Izvozvo zvamuri kutsanangura izvo zvodzidzisa veruzhinji kuti kudini takatarisana nesarudzo iyi.
Ndinoona sokuti ni amai Harris vanenge vachandokunda mberi kunoenda uko nokuti vane zvibwe zvitedza zviri kuvabatsira, tinoti maheavy hitters ayaya ari kumapato ose ari kutsirana kuti vaTrump vasadzokerazve pautongi hweAmerica.
Tinonzwawo kuti mari dzakaunganidzwa nevari kukwikwidzana dzekushandisa musarudzo iyi hadzina kunyanyosiyana. Zvinovasiya vakamira papi mukutsvaka rutsigiro?
Hongu kumaruku pamwe dzingangenge dzichingova dzakada kunofanana kuti vadi vazvishambadze pamaTV apa, asi vari kuzamawo vaTrump vachitaura zvavanoda kuita nokuti vaTrump ka vanenge vanokusimba kokuzi kuziva kumabhizimusi kuti munhu unodei vobva votaura zvinoda vanhu izvozvizvo. Vamwe vanhu vanoda kuti vanhu vasina mapepa muAmerica ngavakandwe kunze, ndivo zvavanenge vachitaura izvozvo, chero zvavo vachizoshayiwa simba mberi kunoenda uko. Asi vano hungwaru nouchenjeri nedzidzo dzokumabhizimusi uku kwavaimbova kuziva kuti munhu chaiye chaiye chii chaanoda, mapromisi aanoda ndeapi anhasi, nyange zvisingazondoiti kumberi uko, ndisingati zvangu vanenge vachinyepa, asika ndidzo politics. Ndokwandoona kusimba kwavo kuti vangangondohwinira ikoko semunhu unonatsokuziva kudhonza vanhu kuti vaite zvavanenge vachida, zvichibvira noruzivo rwavo rwokubhizinesi uko.
Shoko rimwe chete ramunosiyirawo vateereri pamusoro pesarudzo tichipendera.
Chihombe ndechokuti tomirira musi wacho vanovhota, vanhu voenda vondovhota zvakanaka, zvinopa chidzidziso kunyika dzapasi rose kunyanya Zimbabwe kuti hapafaniri kunge pachirovanwa kutukana iwo achingova maelection achazodzokazve makore ari kutevera.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio, muzvina fundo Elliot Masocha, vachitaura vari parunare kuOhio. PF wepagore weNational People's Conference wapera nhasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Musangano uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira renoti Industrialize and Modernize Towards the Attainment of Vision 2030. Musangano uyu wakatanga nekusangana kwePolitbureau muHarare nechipiri, uchizoteverwa neCentral Committee nechitatu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa zvisungo zvabuda mumusangano uyu, sezvo vatori vedu venhau vakanyimwa mvumo yekukavha musangano uyu. Inoti yakavandudza chirongwa chepfumbudza chekupa vagari vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa senzira yekuti nyika iwane chikafu chakakwana. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Murongwa hutsva hwekuvandudza chirongwa ichi, hurumende inoti munhu anofanirwa kutanga achera makomba ose kuitira kuti apiwe mbeu yekudyara, fotereza yekukudza neyekuberekesa, pamwe nemushonga wekuuraya muchenje newekuuraya makonye erudzi rweamiwem. Vachitaura svondo rino pakuparurwa kwekupiwa zvikwanisiro kuvarimi vekuchegutu, mukuru mubazi rezvekurima mudunhu remashonaland west amai Evelyn Ndoro vakati mbeu, fotereza nemushonga zvinopiwa chete varimi vakachera makomba nekuisa uswa pakati pemaraini emakomba kuchengetedza unyoro kana mvura ikaita shoma.
Ita makomba maplots matatu ndiye achatanga kuwana mainputs. Handiti emaplots ake matatu, wachera maplots ako matatu ane mastandards atinotarisira kuti zvinangwa zvedu kana maobjectives edefu mvuza aite sei abudirire.
Amai Ndoro vakati pamusoro pendima nhatu dzechibage dzinenge dzine makomba ekudyara chiuru nemazana mana ane makumi mashanu nemaviri kana kuti 1452 pandima imwe chete idzo vaiwana makore apfuura, gore rino varimi vari kupiwawo mbeu dzenzungu, binzi, masunflower nesoya beans kuti vadyare pandima yechina.
Tinokurudzira kuti vite maplots matatu echibage, kwaita one plot yemalegumes anova macrops akaita senzungu, binzi, handiti kwaita plot one imwe yema oilseeds zvirimwa zvinotipa chi mafuta, handiti ana sunflower ana soya beans.
Mumwe akapiwa mbeu yechibage inosvika makirogiramu gumi nefotereza yekukudza mbeu inoita makirogiramu makumi mashanu neyekuberekesa makirogiramu makumi mashanu zvakare, amai Rosemary Makaranga vanorima vari panzvimbo yerailway 28 kuchegutu vanoti vakatochera makomba kare.
Chaidiwa kuchera makomba zvedu zvitatu zvemakomba, teka huswa toronga pakati pemaraini yedu zvakanaka kuti agozotichengetera unyoro wekuti kana mvura ikanaya shoma unyoro unochengetedzika.
Asi amai makaranga vachifotereza yavari kupiwa ishoma uye vanowandirwa nesora kana mvura yanaya, nekudaro vanotarisira kupiwa mushonga wekuuraya sora.
Taidawo kubatsirwa nemishonga yekusipureya sora. Tiri kuzokurirwa nesora kuti tisasvike pagoro redu rakanaka, uyezve fetilaisai vari kutipa ishoma.
Mumwe murimi ari kutarisira kupiwa mbeu nefotereza ndiamai Chipo Mangurenje, avo vanorima vari paHope Village kuChegutu kwakare. Amai Mangurenje vanoti vakachera makomba avo nekuisa uswa izvo zvinokurudzirwa nana mudhumeni.
Pago ipapo tofanira kutoona tsani pabhuloku rega rega rinenge rine makomba 1452. Tofanira kuona tani chibage kana wamanager chaizvo chaizvo zvaunenge uzwa nemurimisi wako.
Mumwe murimi vaDavid Maxson vanoti zano rehurumende rekupa varimi mbeu vanenge vachera makomba rakanaka sezvo zvichiita kuti vasatengese mbeu nefotereza zvavanenge vapiwa.
Saka wakatanga wachera wegomba wanaro rokuisa mbeu, havana paunopindwa nokupa zvekutengesa mbeu.
Panyaya yembeu dzechibage, mukuru wekambani nouchika mhando dzembeu yechibage yeAgriseeds vaSocial Shava vanokurudzira varimi kudyara mhando dzembeu mbiri kana nhatu kuitira kuti mvura ikaita shoma vanokohwa, uye mvura ikawanda vokohwa zvakanyanya.
Varimi tokurudzira kuti musangodyara mbeu hwani, ingava muchidyara mbeu dzikwana kusvika 3 pamunda penyu kuitira kuti kakauya drought unenge uri safe.
Mukuru wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vanoti kuti varimi vatange vachera makomba kuti vapihwe mbeu idanho rakanaka, asi vana mudhumeni vanofanirwa kuona kuti vanhu vadyara zvirimwa zvacho here, nekuti vamwe vavo vanogona kutengesa sezvavaingoita makore apfuura. Chirongwa chepfumvudza gore rino chiri kuitwa pasi pedingindira rekuti goguru pandimadiki. Zimbabwe yakatarisana nenzara zvichitevera kushanduka kwemamiriro ekunze uko kwakazviringa gore rino. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika kusvika panguva yekukohwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 Mashondo ese, asi nhasi muchichipiwa neni Evans Zininga. Amai Wendy Madzura. Amai Wendy Madzura murimisi mukuru wekambani yembeu yeSidco Zimbabwe. Tinokuchingamidzai Mai Madzura paStudio 7. Tiri kunzwa kuti mune zvirongwa zvakawanda zvamuri kuita nemadzimai munyaya dzekurima, asi nhasi ndakukokai kuti tinzwe kuti nepane mwaka apa iko zvino nyaya dzinoda kutarisiswa ndedzipi dzingadzidzwa nevamwe varimi, zvikuru madzimai. Tinonzwa kuti musha mukadzi ndivo vakabata minda mizhinji kumamisha uku.
Zuva ranhasi tinoda kuti titaurewo zvakare nenyaya yekukosha kwemabhajeti kana kuti kurongeka panyaya dzekurima. If you fail to plan, you plan to fail, vanodaro patsumo yechirungu. Saka zvakakosha kuti tikakundikana kuronga tinenge taronga kukundikana. Hino munyaya dzekurima idzi tinokurudzira kuti ngatirongei zvinhu zvedu zvenenguva tichitarisawo kuti tenga uye tinozviwanepi nemutengo wakanaka kuitira kuti tikwidze inonzi profit margin kana kuti tirime zvemhando yebusiness.
Ndezvipi zvinofanira kutariswa nemurimi pakusarudza mbeu yekudyara?
Mukacherechedza munogona kuona kuti imi sarudzo yechirimwa, sarudzo yembeu yekudyara mumunda inofanira kunge yakatungamirirwa nekuti murimi akateyei. Tikacherechedza chibage chine mhando dzakasiyana siyana dzinogona kusarudzwa zvichienderana nekuti chekutanga unoda kutengesepi, musika wacho unodei, chechipiri uri kuteya kutengesa sechinyi, igreen mills here, isilage here, chikafu chemombe kana kuti chezvipfuyo, kana kuti uri kurima kuti uwane sadza yatingati grain. Saka tinokurudzira kuti isusu muzive kuti makarima makateyei kuitira kuti muve munosarudza mbeu zvinenge zvichitungamirirwa naizvozvo.
Hakuna kwatakambosvika kunzi gezai maoko tidye muriwo, kunonzi gezai tidye sadza. Ngatisimbirirei pachibage nhasi, ndopane dumbo apa. Tipatsanurirei mbeu idzi.
Kumhando dzembeu dzamunogona kusarudza, kune tsuro inova iyo inokasika zvakanyanya pamusika kuibva kudarika dzimwe dzose, zvichisiyana nekuti nharaunda inodziya kana kutonhorera zvakadini. Tochibva pashuro toenda pashoko. Shoko tinowanikwa ichiwanikwa ichibva iyo mukati mazuva ari pakati 117 kusvika ku125 days. Iyi imbeu yatinokurudzira yakambopuwa dingindira rokuti kwai mukadzi usainde nekuda kwokuti munguva pfupi pfupi inenge yatoibva. Zvadonaka pamusha hapaiti zhara. Shoko iriko inowanikwa ichinzi 419 kana kuti 437. Kwaane shokota inova inobatsiridza zvakare ana mukanya kuti aiwa gohwo riripo rinobuda zvakare ipapo. Tochibva ipapo tochienda isusu kumbizi ana manjenjenje ganda revasikana, uko tinowanikwa tichiwanikwa tine 555 iyo yanetsa zvakanyanya pamusika nekuti kwose inokwana. Ingava green millies, ingava mbeu yekuti muda sadza, marima makateya silage kuti muite multiple cropping, kwose inowanikwa ichikwana 555 iyoyi. Tochienda isusu kushumba gohwo rinodzova, imi woye imi, uko tine mbeu dzakasiyana siyana asi iyi mbeu inenge ichikurudzirwa kune vane madiridziro kana kuti vanorimira kunharaunda dzinowana mvura yakawanda. Tinowanikwa kuti tine 659, tine 661, tine 657. Mbeu dzose idzi dzinoita zvakanaka dzichipa shanga chena. Tochiti zvakare tine 608 inova iyo shumba tsvuku inopa tsanga dzeyellow yakanaka zvakare kusilage, yakanaka kuita green millies, kwose inokwana. Tochibva tochienda kuzhou, gohwo rinokura kudarika rimwe rose muZimbabwe, muAfrica mose. Hakuna mbeu inopindirana nenzou pagohwo. Tine 719, tine 727, mbeu yekuti mukarima kunyange kunzvimbo dziya dzinonaya kana kuti mukakasira kuidyara kuregion 1 region 2 munowanikwa muchiwana gohwo renyu repamusoro. Tenge tichikurudzira kuti muwanikwe muchiigamuchira muchiidyara. Yakapuwa chipo cheinonzi drought tolerance, kureva kuti inoshingirira zvakanyanya muzuva. Ndapota hakuna mbeu inoikwa iyi haibakwi nedrought. Kana zuva rishingira ita kwenguva yakareba mbeu inobakwa nedrought, asi unoda mbeu inoshingirira kumazuva akawanda. Ndapota iro drought tolerance, hakuna mbeu inoinonzi drought resistant.
Saka kunana region 4 region 5 uwo uko vorimei manje?
Kune vari ku region 4 region 5 dai waro majigara mbeu dzitsanga diki. Tine sila inova iyo mapfunde machena, tine SCC smile anova mapfunde matsvuku, zvakare ne SCCXH102 inova iyo mapfunde matsvuku matsva ane gohwo rinodarika 5 tons kusvika kuma 7 tons pa hekita imwe chete. Mapfunde matsvuku anenge achinyanya kurimwa akateya kubika doro, saka zvakakosha kutanga wawana musika wacho. Asi chazvanakira vana GMB izvezvi votenga dzose mhando dzemapfunde, vanotenga matsvuku machena nemutengo wakanaka, saka munokwanisa kudyara mapfunde, zvinokurudzirwa zvakanyanya.
Mudzimai ari pamusha ochibatanidza mbeu idzi sei kuti zvivewo nepundutso?
Kuti akwanisewo kurima mbesa dzemuriwo dzakasiyana siyana mumunda, nekuda kwokuti tinoda kuti pave nefood security hongu, asi panofanira kuitawo zvakare health security. Saka gore rino nemwaka watakatarisana nawo, murimi wose anokwanisa anofanirwa kuwana ane chaarima. Vechidoko vanobva vati rima something.
Shoko renyu rekuonekana nemurimi nhasi roti kudini?
Mwaka wanhuwira, musatenge mbeu pose pose, musatenge mbeu pasi pemuti. Imwe inenge yakangopendwa yangotorwa mudura. Ndapota tengai kune zvitoro zvinozivikanwa kuti zvinotengesa mbeu chaiyo chaiyo, nekuti mari yakakosha, ngaishande painofanira kuitira kuti muwane pundutso, nekuti kurima ibhizimusi sidiko uriwo musha wegohoguru.
Tinokutendai mai Madzura nekuva nesu pachirongwa chanhasi. Vateereri tinokutendai nemiwo, tokushuvirai zvakanaka mumwaka uno. Ivai nesu zvakare svondo rinouya, anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Zvinotokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutaura navaAdonia Muzezewa, vanoye vasingaone vachiita zvemimhanzi, vachitaura nesu vari parunhare kuzvishavane asi vachibva kumberengwa. Avo vari kuti vari kuitawo dambudziko rekuti vange vachikwanisa kuwana zvikwanisiro zvekushandisa pamwe nekuti mimhanzi yavo inge ichitsikiswa. Ndokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMuzezewa.
Oh, Vamuzeziva
tinonzwa kuti imi muri mgwenyambira kana kuti muri mune zvemimhanzi mungatiudza pamusoro pebasa ramunoita
chokwadi ndiri gwenyambira ndiri mune zvemimhanzi no ika mimhanzi yakasiyana siyana ichitendero zverudo kungura zvose izvozvo zvinokwanisa kunge ndichiita mitambo yakasiyana siyana iyoyo Adonia Mzezewa ndakaberekwa mugore ra1990 musi wa25 September ndikaenda kuchikoro kuno kumberengwa kunonzi kushumba shava primary ndikazoita dambudziko ramaziso ndava nemakore 9 ndichibva ipapo mugore ra2000 apa ndaenda kumusume kunodzidzira bureu sezvo ndanga ndisingachaoni ndikadzidza kusvika pafom 4 panguva yandanga ndiri kuchikoro ndaita zvemusic inenge kuri dzambira kungoimba maakapela saizvozvo ndichifamba uko ndichiita zvechikoro uko ndichiitawo zvemumusic ndichifamba kusvika ndanopedza hangu chikoro changu asi handina kumira kudivi rezvemimhanzi nekuti ndanga ndine shungu dzekuti dai ndatsitika mimhanzi yangu yaendawo munyika yaenzi kuona vanhu semunhu asingaoni kunda ndaigona kuzowana kurarama nekuraramisa semunhu ava nemhuri saka shungu dzangu dziri pakungoti music yangu dai yagona kuzvikona vanhu dai maprodusa agona kundibatsirawo nekundirekodha kuru kumbira uku kuti chipo changu chiendeyo kumberiwo ndikazikamawo ndigona kuzorarama zvakanaka mangwana sezvinoita vanhu
saka chii chiri kutadzisa kuti munge muchivana vanhu kuti amutsikise mhanzi yenyu
chekutanga inhau yemari mari yekuti upinde mustudio munhu unondo uchiitsvaga uchishayiwa saka semunhu asingaoni muno muzimbabwe tinorarama tichiita zvekukumbira vamwe tichopinda mumabhazi vamwe tondeyaona mashopu vamwe vanogarawo pasi vachiridza vamwe topindawo muzvikoro tichiridzawo mbira seni ndo zvimwe zvandinowanza kuita kupinda muzvikoro tichinoridzawo mbira unoonawo 2 cents unoonawo kudai chisipo maboarding schools kwatinombopinda unoonawo chisipo kuda chekugezera nechikuwacha upenyu huchitovandudzika asi mari yekuzoti upinde mustudio inobva yazorema kubuda saka ndo panozongosvira tsoro yangu ipapo kuti ndiwane mari yekupinda mustudio uyezve pane dzandakambodzidzisa izvi mukana kuti zvinge panana youtube papa paintaneti zvidiwenyi zvinenge zvida mari zvose izvozvo kuti unge uchizviita saka Adonia Mzezewa challenge yaana yandi yekuti asi kuwana mari nekuti munhu akatongozvigarira kumusha ndongotsika music yangu ndonzi music yako yevosoida pafoni zvotopera zvakadaro
saka tingati here zvine chekuitawo nezvamuri zvekuti muri munhu asingaoni
munhu asingaoni chokwadi ndechekuti chinongodiwa ruoko kana ukakwanisa kuwana ruoko hunogona kukusundudzira kuti ubve pachikamu chaunenge uri uchiinda pane chimwe chikamu ndoona sekuti ndo zvingagona kubatsira nekuti kazhinji kacho munhu asingaona wagara unoda yatingati helpi pachirungu kutabve papoint a achiinda papoint b saka izvozvo izvi zvinenge zvichingoda mutsundidziri kuite zvakanaka
saka rubatsiro rwei rwamuri kutsvaga kune vakateerera pane inonguva
chokwadi ndechekuti Adonia Mzezewa haana zvikwanisiro zvekuridza ndira yandiri kutishandisa ndakaitiwawo neshamwari yangu anobva kumashingo uko yakangondana wakandipawo sechipo inyonganyonga mbira kura kuti kandikanzi Adonia uri kuva kutizoita show ndina kufanira kuti ndichitsvaka kuti ndohaya maitiro ndakakwana kuti ndichinoridza apa pakuhaya pacho unenge usina mari yekuti ngozvihaya saka ritori dambudziko guru iroro kuna Adonia haana chekuridza
ko vanoda kukubatai vanokubatai papi piva Mzezewa
namba yangu yeWhatsApp inobatika +26371525167
dzokororai
+26371525167 ndiwo kwandinobatika paWhatsApp
manga makateerera kuna vaAdonia Mzezewa vanoye vasingaone vachiita zvemimhanzi muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya Nau dzemitambo, muimbi wekuJamaica Burning Spear akafadza vanhu vakawanda vakaenda kunonzwa achiridza munhandare yeGlamis Arena muHarare svondo rapera. Pasmo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Muimbi wemusambo werege Benning Spear uyo akaberekwa kuJamaica achinzi Winston Rodney makore makumi manomwe nemapfumbamwe adarika akafadza vanhu vemuZimbabwe nemumhanzi wake. Vanhu vanopfuura zviuru zvinomwe vakazadza Glamis Arena vachida kunzwa muimbi uyu. Benning Spear ari kufamba achiimba munyika shoma dzemuAfrica pasi pechirongwa cheOne People Africa Tour munyika dzakaita seKenya, South Africa uye Zimbabwe. Muimbi uyu anoti ari kufara kuti ari muAfrica uye kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzaari kuridza pasi pechirongwa ichi.
Zvinofadza kuuya kuAfrica uye chimwe chinofadza ndechekuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pasi pechirongwa cheOne People Africa Tour.
Anosimudzira zvemitambo aishanda nechikwata chaBenning Spear muZimbabwe vaTerence Maphorisana vanoti vari kufara kuti showa yavo yakafarirwa nevanhu vakawanda muZimbabwe. Mumwe muimbi wemusambo werege Tinashe Munengami uyo anozikanwa nerekuti Selo Culture uyo aivewo pachikwata chevaimbi vaibatsirana nemuimbi wekuJamaica uyu anoti ari kufara zvikuru nemukana waakapiwa akati akanzwa kusimudzirwa.
I want to kunzwa kufara to be part of the lineup ye show ya Elder Benning Spear. It simply shows kuti reggae music it's a universal language. You can see even the attendance.
Mumwewo mudzimai anofarira nziyo dzaBenning Spear anogara muHarare, Lorraine Musenkezi, anoti ari kufara zvikuru kuti ukama hwemarasta munyika uri kuramba uchisimbawo kuburikidza nemimhanzi yeshasha dzakaita semuimbi uyu.
As a rasta sister, patakanzwa kuti Spear kuuya, we were like so excited, taitofara, tikatotichi. Our African teacher ari kuuya zvekudaro.
Vanongura nezvemitambo vachidzidzisawo zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti kuuya kwaBenning Spear muZimbabwe kunoratidza kutyidzana kwakanaka pakati peZimbabwe neJamaica. Vakati ngaivewo kurudziro yekuti Zimbabwe ionewo kuti vaimbi vayo vawanawo mikana yekubudawo vachienda kunyika dzakaita seJamaica.
Ichaonawo kukosha kwekuramba chisimudzira vaimbi vedu vapote vachiendawo kune dzimwe nyika nekuti vagone kuzikana kunyika dzakawanda. Kuuya kwaBenning Spear muZimbabwe chiitiko chinofadza chaizvo. Tichitarisa kuti pa1980 paindependence pakauya Bob Marley, mumwe muimbi mukuru wekuJamaica. Saka Jamaica neZimbabwe nyika dzinodyidzana zvakanyanya.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti zvinofadza zvikuru kuti kuuya kwaBenning Spear munyika hakusimbaradzi ukama neJamaica chete asi kuti kunobatanidzawo Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica sezvo nziyo dzake dzichisimudzira kusununguka kwevanhu vatema.
Hongu kunotipa ukama hwakanaka neJamaica asi zvakare kunonyanya kutipa ukama hwakanaka muAfrica yese nekuti Benning Spear nziyo dzake mukadzicherechedza dzinotaura pamusoro pekukwidziridza zvinoitwa nevanhu vatema vangave vari muno muZimbabwe vangave vari muAfrica kana vari kudiaspora.
Benning Spear anoridza musambo weroots reggae unodonongodza magariro evanhu vemuAfrica kusununguka kwevatema uye unowanzorombidza mwari wechitendero chechirastafarianism anoshedzwa kuti ja. Benning Spear akaberekwa muSwakurume 1945 kuSt Annes Bay kuJamaica uye anonzi aive shamwari yepedyo yaBob Marley uyo akava muimbi wekuJamaica akauya kuzoimba muZimbabwe muna 1980. Mushure maBob Marley kwakauya Jimmy Cliff muna 1983 uyo akafadza vanhu nedzimbo dzake dzinoti Many Rivers to Cross, I Can See Clearly Now, The Harder They Come, Struggling Men nedzimwe. Vamwe vaimbi vekuJamaica vakashanyira Zimbabwe vanosanganisira Sizzla Kalonch muna 2010, Luciano muna 2015, Chris Martin muna 2016 nevamwewo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kwasara mazuva 10 kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Musangano weZANU PF wepagore wapera nhasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Hurumende inoti yakavandudza chirongwa chepfumvudza chekupa vagari vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.